Panyika zana nemakumi masere dzakaongororwa, Zimbabwe iri panzvimbo yezana nemakumi maviri nenhanhatu pakusabata vatori venhau zvakanaka. Nyika iri pekutanga, iri nyika inonzi ndiyo inogonesa kubata vatori venhau zvakanaka. Nyika nhatu dziri pamusoro iNorway, Sweden neNetherlands, ukuwo nyika dziri kusimudza mureza weAfrica iGhana, Namibia neSouth Africa. Nyika yakashatisisa pasi rose North Korea ichiteverwa neEritrea. Motori wenhau Thomas Mupfuka anoti kunyange hazvo kwave nehurumende itsva, vatori venhau vachiri kunetsekana kuwana ruzivo rwezviri kuitwa nehurumende yava Emmerson Mnangagwa.
Tichiri kutarisana nedambudziko rakakura kwazvo kuti hurumende yava Mnangagwa haisi kupa information kana yatinenge takumbira kana kuti tigone kuti ruzhinji riunzwisise maererano zvinenge zvichiitika. Takatarisana nemadeals anosainwa pakati pehurumende nedzimwe nyika. Zvinhu information iyoyo haibude nyore uye dzimwe nguva haikwanisi kubuda, zvinoita kuti basa redu rive rakaoma kwazvo. Saka zvinhu zvatoshuvira kuti nekufamba kwenguva pamwe zvingagone kugadziridzika, pamwe nyika yedu ingaende pachidanho chiri nani pakubudiswa kwenhau nekutorwa kwenhau pasi rese.
Mumwe mutori wenhau God knows womwe anotiwo yaive tarisiro yake kuti hurumende itsva igadzirise mitemo inobata vatori venhau.
Hurumende dai yatibatsira isu sevatapi venhau, tichakatarisira nhau yesarudzo yematongerwo enyika mazuva anoteera, kuti daiwo yabviswewo mitemo yakaita senaipa uyezve yatichengetedzawo especially mubasa redu rekutsvaga nhau nekutapa nhau nekushiya nhau. Nekuti mazuva apfuura kana kuti makore apfuura takaona pfumvu zhinji kusungwa, kurohwa vamwe nekutoshayikwa zvamu chose. Saka tikuti pamasarudzo edu yematongerwo enyika dai vatiwaniro rubatsiro, vatisumudziro tiwano mashandiro akanaka.
Mumwe mutori wenhau Columbus Mafunga anoti rimwe dambudziko riri munyika inyaya yekuti mamwe mapazi ehurumende anotora vatori venhau sevavengi.
Zvine zvoda kuti dai hurumende yakurumidza kugadzisa mitemo inoita kuti majournalists nevamwe vanosenza navo vanga vachisenza vakasununguka, vachibvisa mitemo yakafanana neAccess to Information and Privacy Act, uyezve kuti vaudzewo vavanosenza navo vanenge mapurisa vechiuto navo vanosenza vasina vasingazvijekesi vatingati Central Intelligence Organization kuti aiwa vatapi venhau uye mapepanhau materevhizheni varedhio havasi vavengi aiwa, asi vanhu vanenge vachida kuti vabatsire nyika nevanhu vayo. Saka zvikuru zvatingati tatasana nemaelections kudai kuti hurumende itaure nevanhu vaya vanosenza navo uye yakurumidza kubvisawo mitemo inorerutsira kusenza kwevanhu.
Sachigaro weMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vaGolden Maunganidze vatiwo zvinosuwisa kuona kuti Zimbabwe ichiri kure mukusunungura kufambiswa kwemashoko. Vati nyika yakatarisana nesarudzo, ishuviro yavo kuti mutemo inechekuita nenhau ive inobatsira vatori venhau kuti vazivise nekudzidzisa vagari kuti vazokwanisa kuvhota vaine ruzivo rwakakwana.
Noti hatifari kuona kuti sarudzo netsvagurudzo dziri kuitwa dzinoratidza kuti vatori venhau vemuno havasi kushanda zvakasununguka tichitarisa zviri kuitawo kune dzimwe nyika. Nekuti mitemo yatinayo munomo ndeyatinongochema kuti hurumende yabvisa vanaposa aipa Broadcasting Services Act neimwe yakadaro inoshungurudza vatori venhau. Tiri pamazuva edu ekuita kupemberera kana kurangarira World Press Freedom and iko musi wa3 May tinoramba tichidzoka kuhurumende kuti tarisai onai patiri sevatori venhau venyika yedu yatinoti yakaona kuzvitonga kuzere kwemakore akawanda apfuura. Dai takocheswa mitemo ye inoita kuti vatori venhau vaite basa rakanaka zvisvike kuvanhu news vachikwanisa kumeka mainformed decisions kana takatarisana nemaelections. Tinofara kuti isu semisa tiri kushanda nemapurisa zvakanaka vachidzidzisa vatori venhau kuti vangaita sei kuti vasasungwa pakuita kwavo basa uyewo vasashungurudzwa nemumapato akasiyana-siyana.
Vatori venhau munyika vanosangana nematambudziko ekusungwa vari pabasa kurowa uye wokurambidzwa kutora nawo pane dzimwe nzvimbo. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Patricia Mudadigwa.